Scarf more record.
DJ DJ. Wacha mrugu dai chocho. Pablo. Yeah. Eh oi. Jaza jaiva. But anyway, your scarf more. Ahoi. Aiwa oi. Ndazvinzwa inganda ti eh oi. Chikutsa nai mutema muboy. Muroi, pamzoroi. Vanoremera ma streets ahoi. Vane ganda rakageza ahoi. Vane homwe dzakasimba ahoi. Vakapikira kupisa ahoi. Vanoremera ma streets ahoi. Vane ganda rakageza ahoi. Vane homwe dzakasimba ahoi. Vakapikira kupisa. Mukati, mukati imom. Dines madiri nengeri nepamurom. Wasangana negudo wakwira gomo. But if you don't get it, forget it. Ziva kuti ndino zvita futi nekuti ndogara ndari kokonge futi styla rimwe ririmo mbuti ndini ndine jutire kutakura chimuti ma streets ahoi vane ganda rakageza ahoi vane homwe dzakasimba ahoi vakapikira kupisa ahoi vanoremera ma streets ahoi vane ganda rakageza ahoi vane homwe dzakasimba ahoi vakapikira kupisa right for example Combo, yasi ya vari humble Andi pere kano naka ini handimbo Dini ndiri pakati pe kuchora nzvimbo Urimbo, nekuti ndiri chitofu Inopinda pacho pari tofu Ndofara ndofu ndakanda mtofu Asi mafufu, taramba kupera pafu Vili muri chapera ndashe Kuskamo, jeti tori famba unge rodi Musi ya nowe gungwa ne mugodi Chimboita steady, nyangwe pazi chanzi chanji gati tenga nichipinda heart Ahoy, aywa oy Enda zvinzwa inganda ti ehoi Kudzanai mutema muboy Muroi, pamsoroi Vanoremera ma streets ahoi Vane ganda rakageza ahoi Vane homwe dzakasimba ahoi Vakapikira kupisa ahoi Muma streets ahoi Vane ganda rakageza ahoi Vane homwe dzakasimba ahoi